Isu taka vota kare, taka ita iyo inonzi mail-in ballot, apo ono kumbira ve urumende ye kwa ono gara kuti vakutumire ballot paper rako, iwe uo vota ako muchinyararire uripamba pako. Aa, zvakanga zviri nyore, asi pakutanga pandakanga ndatumira application yangu ye ballot, yakati nonoke kuuya, asi rakazosvika haro, pandakari tumira kwa vari, vakataura ivo kuti vari kuona. Mchinguwa nguwa chafura wakani chaura kuti ballot rangu raveri nguwa saka zvakanga zviri nyore ndaka kwansa kungeni chitera rane ballot rangu.
Asi tirikuona vamwe vemabhizimisi vakutovhara zvitoro zvavo vachityira kuti kunogona kuita mhirizhonga. Semaonero enyu muAmerica munogona kusagadzikana here nenyaya yesarudzo idzi?
Mhirizhonga inotarisirwa pose panenge paitika sarudzo. Asa handifunge kuti mhirizhonga yekuno kuAmerica ichava inokanganisa zvinhu zvakawanda, ichangovepo apo neapo, asa handifunge kuti ichafararira kana kuti ichapararira nyika yose.
Sei muchifunga kuti haipararire mhirizhonga?
Asi ndinovimba kuti mapurisa nemauto vachaita basa ravo nemazvo vachisunga vanenge vaita mhirizhonga. Ndinotarisirawo kuti vakuru vakwikwidza musarudzeji vachaudza vatevedzeri vavo kuti vave vanotedzera runyararo munyika muno, uyezve next week ndinofunga tinenge tatokumbira tambira zvabuda musarudzo takuenderera mberi neupenyu hwedu.